inokuchingamidzai nomufaro ini ndini tanonoka wande ndichiti eino imisoro yenhau dzanhasi chitatu zvita 13, 2017. ZANU PF iri kuita kongiresi yayo yechimbi chimbi nemusi wechishanu. Bato iri richiti nhengo dzepolitbro necentral committee dzicharamba dziri nhengo dzematare maviri aya kudzamara matemu avo apera. Chisungo cheZANU PF Women's League chokuti pavewo nemunhukadzi pautungamiri hwebato chorohwa nechando sezvo chisiri kuiswa mudariro nemusi wechishanu. Mutori wenhau Kenneth Nyangani anobviswa muusungwa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa achinzi akange anyora nyaya yekuti amai Grace Mugabe vakapa vanhu mbatya dzemukati dzakambopfekwa. Sangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute rinoburitsa gwaro pamusoro pezviri kuitika munyika uye zvazvinoreva kune ramangwana. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa zvimhinga mupinyi zvinosangana nevashanyi kuitira kuti nyika iwane mari yakawanda kuburikidza nekushanyirwa nevekunze kwenyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tinotarisa zviri kuitika mudiaspora, tiri kutarisa zvakabuda pamusangano wakaitirwa muWashington DC nezuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-1386-0-6080-15580-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakanganwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.